Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kukadzi 1 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti akoisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraibwa novokuzvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kubatana.
Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvirevi kuti vamuvhangeri uye vakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana veZimbabwe vabatane.
Asi MDC inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika. Imwe nyaya ichangobuda pari zvino, muzvare Mary Mubayiwa vanosungwa vachibva vaendeswa kujeri rekuchikorobhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo vaungana muHarare nhasi vachinamatirira matambudziko akatarisana nenyika, ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzirawo kuti pave nekubatana pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vemakereke ari pasi pesangano reZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaungana munhandare yeNational Sports Stadium nhasi vachinamatira nyika kuti matambudziko ose ayakatarisana nawo apere. Vachitaura pachitiko ichi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira kuti mapato ose ezvematongerwo enyika abatane kuitira kuti agadzirise matambudziko ari kunetsa munyika.
Chingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti akoisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraibwa novokuzvi.
Reverend Andrew Taunashe, vesvondo yeFamily of God, vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
Tizivewo kuti nyangwe tine zvinonetsa munyika yedu, hatizisika yoga inonetseka. Tinotova nezvizhinji zvatofanira kuonga kuti takakomborerwa naMwari. Infekti, ngatimbomberere Jehovha kuti Zimbabwe inyika yemukakanochi. Ngatimbomberere Jehovha pamusoro paizvozvo. Tisaita zvokurapa tichingoreverana kune dzimwe nyika dzinotova nenhamo dzadzowo dzadziri kukonewa. Isu pachedu tofana kuti tiungane, titarisane pamwe chete, nyangwe tine zvakasiyana, titaudzane sezvatinotungamirwa naPurezidendi, tigone kuenda mberi nokubudirisa nyika yedu.
Reverend Abel Sande, vechechi Ambassadors for Christ Ministries International, vati chakakosha ndechekuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika varegererane zvavakatadzirana kana vachida kuti nyika iende mberi.
Saka pano ndataura mashoko ayatakatarisana nevatungamiri vese muromo yaMwari, kuregererana. Kuregererana ndechinhu chikuru. Mukasaregererana
hamuna kwamunoenda.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka, vanoti havana kukokwa kumusangano uyu.
Kuwanikwa kwaDiabolos pachurch hazvive kuti hamuvhangeri. Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvireve kuti vamuvhangeri uye vakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane. Asi iri nyaya yekushayika kwavachamisa mazira andinoita ini ini handina kumbonzwa nezvekukokwa kwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato ezvematongerwo enyika kana akakokwawo kumusangano uyu. Vamunangagwa vakurudzirwa vari mudzisvondo pamwe neveruzhinji kuti varime zvakasimba kuitira kuti nyika ive nemaguta, vachiti nyika ingararame nekupema chikafu nguva dzose. Vamwe vatungamiri vedzisvondo vanga vari pamusangano uyu vanga vachisanganisira vaEmmanuel Makandiwa navaNehemiah Mutendi nevamwe. Munamato uyu waitwa pasi pedingindiro rinoti joining hands, minds, hearts and voices together in Christ to serve, build and strengthen our nation.
When others are praying, aumene utule, avenye mechandaza, usanyarara, babu machibana mwari.
Ndaka mirira Studio 7 Muharare, Jimmy Thomas, Chiripasi.
MDC inotungamirirwa naNelson Chamisa inoti iri kushamisika zvikuru kunzwa vemachechi vachikurudzira kuti vezvematongerwo enyika vabatane, asi ivo vemachechi vachikoka bato rimwe chete kumisangano inenge ichitaura zvinhu zvinobata nyika. Mutauriro waChamisa, Dr. Ngulele Kosibanda, vanoti vachamisa havana kukokwa kumusangano uyu.
Tumuzive kuti kune musangano wemachechi, tiri kuziva kuti kune musangano wanga achitanga ndowezanupf washandiswa kwakanzozikurisa kutakura vanhu vakananga kuHarare. Saka ndozvatangoziva, hapana chatanga taudzwa kuti pane machechi ari kuita izvizvo uye kuti machechi acho ndeapi.
Vemachechi ava vanga vachikurudzira kuti munyika muve nekubatana uyezve vezvematongerwo enyika vange vachishanda pamwe chete. Munoti kudii nemashoko avari kutaura?
Munoziva kuti vamugabe chaivo mavhiki mashomanei vasati vabviswa mumasimba vaigonawo kuita basi vanhu vachivaisa mumastadium vachiita hanzi vanhu vedu vanoda kuti titevere kana kuti paitwe zvinhu zvinoda vamugabe. Saka handizivi kuti vamunangagwa nevavo vanozvindiri vamachechi vari kuita izvozvi zvavari kuita vachitaura izvozvo vasina kutaura nevamwe. Vanofunga kuti izvo zvavo zvichafamba sei uye zvinogona kubudirira sei pasina kuwirirana nekutaurana pakati pevagari kana kuti vana vemuZimbabwe. President Chamisa vakataura ivo mazuva mashomanena apfuura vari paSouth Africa kuti aiwa kaisu takati tinoda kuti tiite dialogue, national dialogue, kana kutaurana pakati pevana vemuZimbabwe echance tisati tatarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa zviri kunoita nyika. Saka tinoshamiswa zvikuru kuti pane vari kuti ngapaite kutaurana pakati pevana vezimbabwe vasingatevedzeri zviri kutaurana President Chamisa uye vasingadi kuti paite kutaurana pakati pevana vemuzimbabwe. Zanu rakangopuwa zita rekuti nderemachechi. Tinoziva kuti machechi emuZimbabwe ari very responsible. Anoziva kuti hafani kutora masides uye vanogara vachishanda zvikuru kuti vaunze vana vemuzimbabwe pamwe chete.
Dai vachamisa vakokwa kuurongwa hwaitika nhasi kuNational Sports Stadium uhu vanga vachienda here?
President Chamisa anova munhu wekuti kana paita nguva yekuti vana vemuZimbabwe vasangana vataurirane vari kuti ivo kana iri geni ndando kana kuti kutarusana kusiri kwekutamba vanobatikana nazvo vachiita izvo.
Mutauriri wavachamisa Dr. Nkulele Kosibanda vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekurova mushandi wavo apo aida kutora vana vavo. Muzvare Mubayiwa vamiswa pamberi pedare nhasi asi vabva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugwetara muzvare Mubayiwa vataura enyamakura sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata baba vavo Keni Mubayiwa kuti tinzwe zvaitika.
Iyo varikuti vhiki rapera musi wechipiri kwavakaenda kuchikoro kwevana haana kuwirirana nanedhi. Nedhi ari kuti vakatadza kuwirirana, saka nedhi ari kuti ndakarohwa. Arohwa ndobva anomhanya amangara mushure mangara yakandoti nedi amangara ndokuchienda ku police station kwati kunoti ndanzonzi mudzamangara ndarova munhu ndichakurova munhu ndibva vanzi saka ramata muna kurova munhu kuenda kukoti ndibva kwanzi kwaendwa kukoti nasi ndibva vasvika mune vakati aiwa ini handichakurova munhu uyo kandakarowa ende ndikutoura kutoa kwacho kana hapana chikuratidza kuti nhakarowa asi busika nokuti ichazopuwa trial date hanzi munovabva vanyemabhuku kudeo kutongo vari kanje
saka kutaura kuno muzvare mubayiwa vari muusungwa
vatovharirwa varochikuru kisine kwira
ko vanga vasina kumirirwa here nemagweta
tanga tiina dziyatizimutetwa
saka magweta pane zvaapikisawo here pamberi pemutongi wedare
tirapikisa zvakanyanya kutika kumunhu ana kurohwa haana kudi saka ende paika munhu mukana wekuti agotongwa zvake ari panje but vakati aiwa ende vabvuma kuti tinoti something serious but kungoti ngaagare mukati ndokasina kunzwisisa kuti kana zvichine zvinhu zviri serious ko mukati agarirei handina kunzwisisa
semubereki muri kunzwa sei pamabatirwo ari kuitwa mwanasikana wenyu
zvinorwadza but kana usina chekuita tinongoramba kuchingwetiwo zvatinongokwanisawo kungoona kuti tatsvaga vanhu vatimiririra here tadiwo hapana chatinogona kuita nokuti zvinongosiya mura wacho kana vachitamura wavo nemazvo zvichanaka
avo vanga vari vakeni mubayiwa baba vamuzvare mheri mubayiwa vachitaura vari parunhare vari muHarare Zimbabwe inoti iri kuongorora vanhu vatatu vakabva kuChina vari mundege imwe chete uye mumwe munhu ari kufungidzirwa kuti ane coronavirus ari kuongororwa ari kuBotswana. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti ndege iyi yakamhara kuVictoria Falls. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa kuti coronavirus yauraya vanhu vanodarika mazana maviri negumi nevatatu muChina yave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe.
Pane imwe ndege dzakasumuka kubva kuChina ikapfuura neVictoria Falls nokwandiriko kuno ichibva yaburutsa vanhu vatatu kubva yazopfuurira kuenda kuBotswana kwayaitererwa pavakazonoburutsa vanhu ikoko kuBotswana pane mumwe munhu akabatwa achionekwa kunzi muviri wake wanga uchipisa saka vakamuisa muquarantine ikoko izvozvo zvatiri kutaura ari muquarantine ari muisolation saka vari kumirira mari zvavapake vakatorwa ropa kuti vaone kuti muviri wake uri kupisa nemhosva yecoronavirus here kana kuti kwete saka ndo zvakamirirwa izvozvo saka ichiwo kuno takabvunza kuti vanga akagara navo vakaburuka vacho vanga vari padhuze naye here tati ivo vanhu ivavo vakaburuka muno muZimbabwe vabva mundege iyoyo vateererwe chaizvo saka vari kuteererwa zuva nezuva vachichekwa kuona kuti havanawo here kuitawo iyo mafivha iwayo kupisa kwomuviri vari kutariswa nana chiremba vedu masikati ano ndatoonavana chiremba vanga vachivatarisa saka tiri kuita zvese zvinokodzera kuti tisawana utachiona ihwohwo hwecoronavirus husina kunaka unaomira zvakanaka
asi tichitarisawo uwandu hwevanhu vamuri kuongorora kana kuti monitoring wasvika papi
nezvinezvi taane vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe chete 221 82 vacho vakapinda nekuVictoria Falls saka vese ivavo vanhu 221 vari kuteererwa zuva nezuva vachionekwa kunzi vakamira zvakanaka here vava kupisa muviri here kana kuti kwete ndo zviri kuitwa ndo basa ratiri kuita here
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunhare ku Victoria Falls na Blessing Zulu we Studio 7. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatura nezuro mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvenyika dzinoti Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen neSomalia kupinda muAmerica. Pamusoro pezvo vaTrump vakadzikawo mutemo unorambidza kupihwa kwemavhiza ekupinda muAmerica kunze kwenyika munyika dzinoti Burma, Eritrea, Kazakhstan neNigeria. VaTrump vakadzikawo mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvekuTanzania neSudan kupinda muchirongwa cheVisa Lottery. Muzinda weWhite House unoti vaTrump vakashandisa chikamu chemutemo weImmigration and Nationality Act, Section 212, Subsection F, uyo unovapa masimba ekurambidza vanhu kupinda muAmerica senzira yekuchengetedza zvakanaka upenyu hwezvizvarwa zvemuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sibanda avo vari kuBeijing kuChina uko kune chirwere charura pasi rose checoronavirus. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muzvare Sibanda, mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata ikoko?
Inini ndinogara kuBeijing. Ndine organization inonzi Appreciate Africa Network inosimudzira Africa. Munoziva vanhu kazhinji vanowadzosoropodza Africa, vanoti Africa tine zvirwere, tina mari, hatina kudzidza. Saka organization yangu ndakaitanga kudzidzisa vanhu vekuno rimwe divi reAfrica ravasingaratidzwe mumapepa, rimwe divi reAfrica ravasingazive. Because ivo picture yeAfrica yavainayo ndeyevana vai vanenge vane tunhunzi mumhino, vana vari malnutritions vasina chikafu nemhuka. Saka kwavari ndo zvaunofunga. Saka mabatira vanozoita maAfricans ndeaya yekuti muri vanhu vakabva kunhamo.
Sei makafunga kutanga sangano iri?
Organization ndakaitanga kuti ndivadzidzise kuti aiwa Africa yamuri kuona iyi haisiriyo Africa. Africa tine zvakadai, tine zvakadai. So ndo zvinhu zvandinoita kunoko for Africa, but ndinozoitawo mamaprograms o anobatawo madzimai. Ndine inonzi Single Moms Guild inozeana mai vasina varume. Kazhinji kacho futi kacommunity kanotarisirwawo pasi, because vanhu kanzonzi single mom vamwe vanenge vachingoti wakarambwa nemurume kana kuti ndiuri wrong. Society vane kanzira kavanokutarisira nako. Saka ndinoshanda kubetsera madzimai ayayo masingle mom kuti vasangane titaure nezvekuti how can we help each other, kudzidzisa vana vedu nekuzvichengetedzawo nekuitawo mama business. And ndinoitawo futi plus size modeling kunoku.
Makafunga sei izvi?
I'm a plus size myself. Moze yakuto kugara munyika munomu vanhu vese they are kinda small. Saka kana uri munhu muhombe unengozvitoonekwawo futi kunge pamwe unodyisa stereki kana kuti hau exercise kana kuti une nungo, ndo zvavanenge vachitaura. Saka zvinoita futi kuti vanhu vazhinji vakati futei vade kunwa mapiritsi, vade kuzvicheka maincidents hobo evanhu vanenge vachitraya kuslima. Saka ndakatanga Miss Plus Size International yekuti kukuradza madzimai kuti vave proud nini zvavari. Not kuti tiri kupromota kuti ngavafute, but kuti ngava appreciate kuti ndo zvavari. Saka we do ma contest, Miss Plus Size Beauty Contest. Tinoitawo ndimacounseling sessions ekuti madzimai afarire the way they look kana kutovadzidzisa kutopfeka chaidzo hembe dzinofambirana nemiviri yavo. Kana tiri kuno kufuti hembe idzodzo dzinotonetsa kuwana dzevanhu vahombe, so ndinototsayawo kubetsera vanhu vari big kutsvagawo size dzavo kunoku. Basically mostly mama events, my high tees, my events for Zimbabwe nights. Pama side side ndinoitwa to my events to my.
Saka vanenge vachida kukubata iwe vachinzwa une mangu mabasa amuri kubata vanokuwana ikupi?
Ndine website yangu is www.appreciateafricanetwork.com. Saka pa website papo pane ma programs ose andinoita oimwanana kangano tinoita Pride of Africa Awards. We give my awards to my Africans arimu Asia Pacific. Like I said before, kuti vana vanyanyoziya zvakawandisa nezvema Africans vanongofunga kuti vamwe tiri mbavha, tinoita madragi, tinongodzidzisa avazivi kuti kune zvimwe zvinhu zvinotoitwa nema Africans ma business, vamwe vari madoctor ari kutoshanda muno and stuff. So ndinoita Pride of Africa Asia Awards every month. My Africans ari munomu kuti vanhu vekuno vaone zviri kuitwawo nema Africans ari kugara munomu Asia.
Pane zvimwe here zvitsva zvamuri kuronga iro gore rino?
Ndiri kuita inonzi Hong Kong My Africans, but vanhuwo futi vanenge vachivatarisira pasi havasi kuziva kuti vari kuitei, vari kuvaona kunge burden for the economy.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina, uko kune chirwere checoronavirus chanetsa pasi rose. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana nenyanzvi mune zvekurima vaJosh Zinzombe, avo vanoshandawo zvakare nekambani yeGreen Farms iyo inodzidzisa varimi nzira dzekurima nadzo dzine hungwaru dzakasiyana siyana. VaZinzombe, taurai kuti zvii zvamunoita, nekuti ndinogona kuzotaura nepasipo.
Ndinoshanda nekambani yedu inonzi Green Farms. Tinobatsira varimi muzvirimwa zvavo, kunyanya tichinyakutarisa nhaurwa yehoticulture. Tine magreenhouse muno munzvimbo yeHarare nevamuguta nenyika yedu. Tinorima zvakare, tine munda kuShamba A2 farm, minda yakapuwa varimi vatsva.
VaZinzombe, tiri kuona kuti nyika iri kuramba ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura. Zvinhu zviri kuita kuti nyika inge ichidzikirawo munyaya dzegoids. Zvii zvamungakurudzirawo senyanzvi mune zvekurima?
Shuwa, mashoko enyu makuru. Nhau yekurima chinhu chakakosha, chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda pajinji. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda, ndava mvura inenge ichingoenda pajinji. And also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda, zvokuti basa remurimi rinenge rishoma. Uyezve pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting, kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza tisavatengi. Kada kuti asa muno muZimbabwe vhiki ratodarika isi kana kuti mavhiki mairi matatu mvura yange ichinaya zuva nezuva, asi ichingorasika ichienda. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemuZimba, vakaita matengi nemunzvimbo dzakasiyana siyana, panenge pachinaya mvura paya voisa mumagata nguva idzo yatinda matengi, so that vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi ingakona kushandisa vanenge vanongova ari mumareseva vaivai. Kutora plastic senge zvatinoita patinoita fish farming paipai, kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters, wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeye inenge ina above 200 pounds, kureva kuti kukora kwacho, woisa maplastic iwayo wogadzira matfish maduku maduku panzvimbo, asi anowachovha nguva yakareba. Nokuti wakada kutarisa kuti mvura inopinda mupondiro rinenge ragadzirwa 20 meters by 20 meters nedhipasi pamwe richienda about 5 meters, imvura yakawanda inenge yachengetedzwa panzvimbo diki diki tenuwa zvongwe sashedhi kuti dirijiswe yavanoti pachirungu evaporation muno ivhu redu ivhu rakanaka chaizvo rasiyana nedzimwe nyika nekuti makada kutarisa nyika dzakaita sana Israel dzedzia havana ivhu rakanaka havana mvura mvura yavo iri very salt asi vari kurima zvine pamusoro isusu muno mvura tinayo nguva nenguva asi ngotingida kuhavhesta zvatambokurukura zviya ivhu redu rakanaka maclimate conditions atinawo akanaka muno munyika yezimbabwe saka tinonyanya kukurudzira vakawanda especially vechidiki vachine simba rakakura tinonyanya kuvakurudzira kuti ngavaiende pavhu nzvimbo duku duku ngatitarisei nzvimbo yakaita se-220 kana tichitaura 220 meters tichitaura 20 by 10 20 by 10 inokwanisa kubudisira gore mavegetables nekuti anokwanisa kutengesa wiki newiki achimupa kana $500 mavegetable but 10 by 20 nzvimbo inokwanisa kungokwana imba saka haisi nyaya yekuti munhu asimba akakurisa but kutanga nepadiki ipapo vachikusumudzira padiki padiki padiki
vakawanda muzimbabwe vanzi nzombe vajaira kurima kwekunzi ari kungorima chibage zvivi zvamungati varime munguva dzekuti vanenge vachidiridzira idzodzo
mukoma wangu makada kutarisa panguva ino makore anenge gumi nyanoera kudzira adari tiri kuita inonzi importing maproduce ehorticulture bva kusouth africa nyika yesouth africa yasungukira zvakanyanya neya kuti tiri imbona ati titarisei mbera isinganitsi yakaita seonyen mwedzi yatadarika ionyen one ine chete yainge ichitengeswa dhola bhondi remuno muzimbabwe ngatiitei muri ebarima 1 hectare imwe chete yeonyen inokwanisa kubudisira maonyen akaita kudzira from 800,000 to 1 million saka ngatiti akwanisa kutengesa hafu chete anenge aine mari yakatinake saka ndinonyanya kukurudzira varimi vakawanda kuti instead of varime atinoti matraditional crops ana chibage vane chidinga vapinde muhorticulture asi kana waona kuti iwe une shungu yekurima ana chidinga chiita inonzi value addition chigaisa chibage chako wakutengesa uri hopfu izvozvi ukatengesa hopfu bhageti rako rinokwanisa kubudisira matenkeji maviri aunenge uchitengesa ne50 bond uchiwana mari yako iri nayo saka tiri kuti varimi kana wafunga kuti mari yakatisumukire tienda horticulture kana wafunga kuenda atinoti maserial crops chiita value addition horticulture kwacho inokwanisa kuita value addition panguva isiri kuwanika mbeu dziya dziya kana kuti zvivo dziya dziya zvakaita sematomati nechi iwe unongwa kwamadhirai uri kumatengesa
manga makateerera kunyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani yegreen farms vajosh zinzombe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
Tinotenda Jonga nechirongwa chavatipa tichitarisira zvakare kuti uchango chitipa chirongwa chakadai nemusi wemugovera. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kunge vakabatana nguva dzose. Asi MDC inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika. Muzvare Mary Mubayiwa, mudzimai wemutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga, vasungwa zvakare nhasi vachibva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7.